Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 21, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe mapato ezvimatongerwo enyika opomera ZANU PF mhosva yekutyichidzira vanhu kumashonaland west. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevachena kuBorodale vasati vaita musangano wavo kuRudaka Stadium. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC svondo rinouya kuitira kuti vagadzirisane gakava riripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anoti ZANU PF iri kumbunyikidza vanhu kuitira kuti vaivhotere musarudzo dziri kuitwa kupera kwemwedzi uno. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekomiti yemauti party liaison committee, mumiriri weMDC team committee iyi vaZakaria Masia Zvanda vati nhengo dzebato reZANU PF dziri kuchishidzira vanhu mumatunhu akawanda mudunhu reMashonaland West.
It's like Maruzeva. People are still being intimidated. Intimidation and Akupera. One of those ones of water, Mindano to Romgas of water, Karama teacher, Tino Manisa Kuno, or else you attack you during the night. Or in the Gatons or MJ in the Kuno Maru to Romombe, just because it's an MDC support. So that intimidation of Maruzeva is here. Muno Mishinoya had the report this morning, but I'm still to make a follow up. Kutukuneka base kariku federation. Takatangu nizu wane zuru nika ignore. Today ndatuhi ingwa nika uzu wane. Mbuke tiu uzirewe, tita urewe nye mtuma eka base kariku federation.
Izu zase girwa, nemu miririwe National People's Party mukomiti ii Vaclaichon Mukamba, vashiti vanu, varikuchika zvikuru munzvimbo dzakagariswa vanu pacha. Vamukamba vati vanhu vari kutya kana kutaura navo nekuda kwekuchisidzirwa kwavari kuitwa neZANU PF.
Vanhu vakapiwa mafarms vazhinji vacho vese vari kuvhundutsirwa kunzi inini vakaredza kuti votera muri kubva mapurasi. Right now vanhu vaiva nekakutya kekuti kana zvinhu vakona chero mota ingaite MDC yakaiswa mapictures kana kuti ingaite independent vanotosvika kusvika paurasi vachida kuti vataure nevo. Ndonyaya iri yati kuti machallenges atirikusangana nawo kuti pane mamwe mapartis achiri kutimbeta especially ZANU PF.
Asi nhengo yebato reZANU PF mukomiti iyi vazivanai mavesere vati vemapato anopikisa havafanirwe kuita zvinhu zvekunzwa asi kuti vave neumbo hwekuti vanhu vari kushishidzirwa.
Kune zvimwe zvinhu zvokuti ngatirege kunyanyakudzorera kuti katitina kunoripota hatina kunoripota. Ini kana ndiridha ndivana kuti vanhu vanoitimidzeto ndaita kuripoti ipi seyeridha kuti nokutudomapolisa kuno izvi zvaitika uyu munhu anzamu ende iye munhu yecho kebo kuzvimirira kuinda nezvakati atitorei humbowo kana munhu achitidziwa nekuda kuti haazivi kuti zvinhu zvinhu zviri pasemutemo.
Mukuru weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC mudunhu reMashonaland West vaOsten Ndlovu vati misangano yemapato haisi yekunakwirirana nyoka mhenyu asi kuti vanhu vashande pamwe chete kuti sarudzo dzive dzakachena.
Zvatiri kutsanangura pano ndezvekuti isu semhuri yeZimbabwe tazvose izvi tiri kuzviitira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Saka patinouya kuma meetings iwaya yakafanana nayo yemama kuti fertilizer committee meetings, hatifi kuzotsvagira namafaults kuti uyu ndoda kumuona kuti arikutadza papi vari kugona papi. Nyengwe kwatinoenda kuma polling stations patinotumidzira ma party agents edu aya, hatisi kutarisira maissues ekuti ndoda kunotarisa kuona kuti chakashata ndechipi.
Musangano wanhasi uyu watarisawo kugadzirira kwakaita ZEC iyo yati yakagadzirira zvakakwana kunyanya panyaya dzimotokari nemafuta edzimotokari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Asa Chiguriwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC svondo rinouya kuitira kuti vagadzirisane gakava riripo.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muBulawayo nhasi, vaChamisa vadzokorodza mashoko avari kugara vachitaura ekuti kana sarudzo dzikaitwa zviri pachena ndiwo anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika. VaChamisa vati zvinyunyuto zvavainazvo pamusoro pezviri kuitwa neZEC hazvisi zvenhando. Vakatiwo vachasangana nevakuru vakuru veZEC nemusi wechipiri svondo rinouya kuitira kuti vagadzirise gakava riripo. Asi vati kana pakasave nechinobuda pamusangano uyu, zvinoreva kuti mubatanidzwa wavo uchaenderera mberi nekuratidzira kwawakaronga.
Ndakatuma timu yangu ndikationa kuti nyaya ballot rinototanga kupurindwa pasi vachirotandika zviyava shoma. The least we are prepared to do is to test batch by batch. Totesta ratawira ratoti gari tichengetwa kubva ipapo kunosvika maoko avhota tinaro takasona.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kumusangano uyu zvaratidza kufara nekuvepo pamusangano uyu kwemutungamiri weZapu vaDumiso Dhavengwa. VaDhavengwa vaudza musangano uyu kuti vakaedza kugadzirisa makakatano pakati pavaChamisa naMzvare Tokozani Kupe, asi vati izvi zvakaramba vakazoona zvakakodzera kutsigira vaChamisa. VaChamisa vati vanoremekedza varwi vehondo yerusununguko vakaita savaDhavengwa nekuti vanoramba vakamira pachokwadi chezvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko. Vativo vanoziva kuti ivo semunhu wechidiki vanoda vanhu vabvezera kuti vavabatsire nemazano.
Hakuna munhu akaenda kuhondo kutinorwira nyaya yekuti maelections aite free and fair. Tirambe tichirwisana after the election. Kurangidza kuti Dani Pevers departed from the party of the revolution. Zviri pachena izvozvo. Dani Pevers is no longer that revolutionary force.
Vanhu pamusangano uyu vafarawo apo vasipangilizwe Ngomo, mwana wamushakabvu Joshua Ngomo, varatidzwa kuvanhu. Vanhu vafarawo apo varatidzwa mwambuya vakaita Mukurumbira paWhatsApp mushure mekutaura kuti vanotsigira vaChamisa. Vamwe vatsigiri vaChamisa vataura neStudio 7 vati vanotarisira kuti MDC Alliance ichakunda musarudzo, vachito vanotarisira kuti vaChamisa vachakwanisa kuita kuti munyika muve neshanduko veruzhinji vachiwana upenyu hwakanaka. Mumwe weavo ndiva Yunya Makope, avo vati kunyange vechidiki vakawanda vakadzidza vari kutambura nekuda kwekushaya mabasa. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga waitwa munhandare yeWhite City Stadium kubvira pakaputika bhambo rakapotsa rakuvadza kana kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Mangwana MDC ichaita musangano wakadaro muguta reGweru. Ndakamirira Studio 7 muguta reBulawayo, ndini Taura Shava.
Sangano reZimbabwe Championship of Performing Arts rinoti riri kufara zvikuru nemamenduro akapiwa vechidiki vemuZimbabwe vange vari kumakwikwi eWorld Championship of Performing Arts akaitwa kuLong Beach kuCalifornia. Makwikwi aya akapindwa nenyika makumi matanhatu nenhatu. Mumwe weavo vange vari kumakwikwi aya, Gwenyambira wechidiki Mpiwa Gwindi, anoti akadzidza zvizhinji kubva kune vanoita zvemitambo kuHollywood. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naGwindi nezvenyaya iyi.
Takauya kuHollywood under the Copa and Zimbabwe Championship of Performing Arts and taya kuzoparticipata kumakwikwi anonzi World Championship of Performing Arts.
Wakabuda sei pamakwikwi aya? Pane mamenduro awakawana here?
Ndakabuda zvakanaka. Nini ndakazowana 2 magold ne 2 masilver and ndakazowana gold nembira because ndinoita mbira nemazvimba. kuita ndakawana nema instrumental nema silver nema vocal nema original works.
Wakatanga rini ku ridzambira uyezve unotambirwa sei nevama?
Ne 10 years saka iye zvino ndane 7 years ndichitamba ma instruments aya.
Zvizvo ungati wakadzidza iko kuno ku America zvauchanodzidzisa vamwe kumusha?
Ndinoudza kuti vanhu vanoita performing arts vasanyare kuti wa expose art yavo. Ndichavayeuchidza kuti vauye pamastage kuti vaite ma performing arts kuti vazozivikanwawo nevamwe globally nationally of it.
Semusikana wechidiki wakawana rutsigiro here kubva kune vabereki vako kuti uzosvika pawasvika apa?
I suppose ndandinayo yakanyanyisa and ndinozviziva kuti kana ndandisina support iyoyo ndinenge ndichitombozipanapa. Vabereki vangu vakandibatsira zvekuti pamaprojects angu yese ekuita fundraising kubvira January. Patakaita festival yemarimba muna May takakwanisa kuti Zikopa itozivikanwa ipapo. Takawana sponsorship makorporates akasiyana-siyana. Ndakasapotwa nevabereki vangu.
Vazhinji vangada kuziva kuti iko kuno kuAmerica zvakanyatso kubata moyo ndezvipi zvaungade kuti vamwewo vazowana vachiwana advantage kwazviri munguva inotevera.
Experience yekuHollywood yakasiyana zvekuti takaenda kuUniversal Studios and takaona kuti mamovie nematv show atinoona patv every day tichiendeswa pamarides akasiyana. Saka ndakaona kuti experience iyoyo inofanira kutowanikwa nevanhu vese ifanira kutoitwa nevanhu vese vari munyika yedu muZimbabwe.
Mpiwa Gwindi achitaura naMarvelous Muhlanganya uye ari kuLong Beach kuCalifornia muno muAmerica. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheHamas chinoti chaita chibvumirano neIsrael mushure mekunetsana kwakanyanyisa. Asi nhasi mangwanani mauto emuIsrael arwisa nzvimbo yeHamas muGaza mushure mekunge vanhu vemuPalestine vapfuura nepamuganhu zvisiri pamutemo. Hapana mashoko abudiswa anoratidza kuti pane vakuvara muchiitiko ichi. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nevachena kuBorodelo Racecourse muHarare uko vaudzwa zvichemo zvevarungu ava. Musangano wavaMnangagwa nevachena ava wanga wakarongeka zvikuru, vanhu vakagara pamacheya uye vachinwa svutugadzike munguva ino yechando. Vamwe vachena vanga vari pamusangano uyu vanga vakapfeka makepesi yanga akanyorwa zita remutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMnangagwa vaudza vachena ava kuti hurumende yavo inoda kushanda nemunhu wese pasina rusarura kuitira kuti nyika ibudirire. vamunangagwa vatiwo varimi vechichena vachiri munyika vanofanirwa kuwana mikana yekurimawo uye kushanda savana mazvikokota mukudzidzisa varimi vatsva kurima kwakanaka izvo zvinozoita kuti upfumi hwenyika usimukire. Vavimbisawo kuti hakusisina muchena achatorerwa munda. Vachitiwo vanhu vatema vane mapurazi akawanda vachatorerwa mapurazi aya kuitira kuti vachena vari munyika vapiwewo minda yekurima. Mushure mekuita musangano kuBorodhel vamunangagwa vazoendawo kumarondera uko kwavanosangana nevatsigiri vavo vemudunhu reMashonaland East pamusangano waitirwa kuRudaka Stadium. Vamunangagwa vati vanhu vanofanira kubatana zvisinei nekuti vanenge vaine maonero akasiyana siyana mumafambisirwo ezvematongerwo enyika.
Panew dispensation yatapinda ikozvino mavona nchida slogan zvichimbodzokorora nyaya yekubatana. Kuvumbwa kwenyika, kusimudzira nyika kunobudirira vanhu vakabatana. Kana makabatana hazvibviri kuti munowirirana zvose. Kune vamwe vangafarira kuhembera, vamwe voti havari kuhembera, vada nhengo. Hauti ada nhengo yeistupid asi wada mbeva nechaiye. Kana wembeva istupid wenhengo nechaiye. Wembeva ndibhosi, wenhengo ndibhosi. Tese tiri maZimbabweni at the end of the day. Saka tinodiwa pakati pedu kukudzana, kubatsirana munyika yedu yeZimbabwe.
Vamunangagwa vati musi wa30 Chikunguru izuva guru rekuratidza Zimbabwe yose kuti ZANU PF ndiro chete bato rinofanira kutonga nyika uye kuti ndivo chete vane simba rekuzadzisa zvido zvevanhu vese munyika. Vatiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa murunyararo sezvinodiwa nemitemo yesarudzo.
Musi wa30 July ZANU PF inofa demonstration musi iwoyo peacefully pasina mheremhere toroti sepete handei sepete pamasvingo toramba zvetichingotonga tigongotonga nokuti tiri vatongi. Vatongi vari muZANU PF vanotongwa vari kune zvimwe zvisangano ticharamba tichingozvitonga. Ngatirambe zvimbo tigoravo kutonga. Asi ZANU PF musangano weduyu musangano it's a mass party inotambira munhu wose anodavira kuti ZANU PF yakamirira chii. ZANU PF yakamirira zvido zvevanhu.
Vamunangagwa vaudza vatsigiri vavo kuti vasakanganwe kuti Zimbabwe yakasunungurwa nani uye kuti vanofanirwa kurwira nhaka yavo kuburikidza nekuziva pekuvhotera. Muchikamu chedu cheupenyu hwevanhu, Jonga Kandemiri weStudio 7 ashanyira Ishe Nyajina vaDouglas Nyajina mudunhu reUzumba kuMashonaland East uko aita hurukuro navo pamusoro pekuve kwavo mumwe wemadzishe mana anobva kuMashonaland East akasarudzwa kupinda mudare remadzishe reChiefs Council.
Ini ndini Jonga Kandemiri nhasi ndiri pamba paIshe Douglas Nyajina vanove Ishe Nyajina vedunhu reUzumba kuUzumba Mashonaland East. Vazhinji vanonyanyoiziva ichinzi UMP Uzumba Maramba Pfungwe, asi iye zvino Uzumba rave dunhu rakazvimirira richimirirwa richitungamirwa naIshe Douglas Nyajina. Vanove Ishe Nyajina vatinawo pano tokuchingamidzai Ishe Nyajina.
Tinotenda vachirongo.
Ishe Nyajina, tinotanga nekukorokotedzai. Takanzwa kuti makasarudzwa kupinda mudare remadzishe inonzi Chiefs Council. Mungatitsanangurirawo kuti makatambira sei kusarudzwa uku.
Ichokwadi, takasarurwa kuve muChiefs Council. Chinhu chakatifadza zvikuru nekuti kuno kuUMP since independence hatina mumwe chete wedu wemadzimambo akamboendawo ku Chiefs Council. Saka chava chinhu chekutanga kuti uzumba maramba pfungwe district yawana umambo anogona kupinda mu Chiefs Council kuzoshanda pamwe chete nevamwe.
Mashaland East idunhu hombe kwazvo rine madzisha akawanda. Makasarudzwa sei kuti munge muchinyorurwa mukati memadzisha osa?
Chinhu chinoshamisa, ndingangoda kutenda Mwari nevadzimu vedu vakaita kuti tisarurwe pakati pevamwe, nekuti takaendawo tichingoendawo tichiti tiri kunosarurwawo vamwe vagara variko. Bata ikoko zvakandishamisa njono zita rangu richibudawo pamberi pevamwe. Ndinotenda vamwe vangu vakava nechidoo neni nedunhu redu ratinobva vakandikukumidza kana kundisusukidza muChiefs Council kuti ndigozova ndichashanda nevamwe kuitira zvinonetsa madzimambo nematunhu avanobva.
Makasarudzwa muri vangani madzishe akapinda mukanzuro iyoyi kana mudare remadzishe iri akabva mudunhu reMashonaland East?
Mashonaland East ine madzishe akati wandei, kana ndisingakanganisi vari vakagadzwa umambo E27 ndovaisarura, asi vazosarurwa tiri vana kuti mambo Musarurwa wekuchikomba, mambo Chikwaka wekugoromonzi, mambo nechombo kwamutoko neni wekuno kuUMP.
Zvinorevei kusarudzwa kwamakaita kupinda mumabasa apa amune muchizotarisirwa kuita?
Chinhu chikuru chaizvo kusarurwa kuenda muChiefs Council nekuti zvinonetsa madzimambo nematunhu avanomirira atsika nemagariro evanhu, zvese izvi munenge muchizvibatanidza muchipira zvichemo zvenyu kuvakuru vanotonga nyika. Ndinoreva hurumende kana ndichidaro. Chinhu chakanakisa zvikuru chekuti zvinotinetsawo kuno taako zvimiririrawo tichizvitauririra, hurumende ichinyatsoziva kuti kudunhu rakati kuri kunetsa zvakati, kudunhu rakati kuri kunetsa zvakati, zvanga zvisipo pamakore apfuura.
Mataura nyaya yetsika nemagariro, tinoona kunga pava nemusiyano kurarama kwaiitwa kare nekurarama kwaipo iye zvino. Madzishe ari kunetseka here kuti vange vachidzoreredza vana kana mhuri dzavo panyaya idzi?
Ipapo pavari kuti netsei nekuti magariro akare mwana aitsiurwa nevabereki ndo vaitanga kumukudza kuti akure zvakanaka netsika nemagariro. Bati tsika dzanhasi chadzaa kunetsa ndechekuti kwauya mitemo yehurumende kana kuti mitemo iri kupasikwa kuparamendi netsika dzedu dzamagariro edu akare. Zvinhu izvi zviri pano pazvinobatana, pazvinoramba kubatana, saka ndo pari kutinetsa ipapo. Nekuti iye zvino ukatarisa vana vedu vasikana vaakufamba vakashama, mukada kuti muzvitsiure mutemo unoti munhu ane ruramiro yekuita zvaanoda, ndo zvinonyanya kutinetsa izvozvo. Saka tinofanira kuzvitsiura tigoisa zvizwi rimwe chete zvichida nerimwe zuva tsika dzedu dzichadzorerwa pekare.
Kwauyawo nyaya yevanhu vari kusakoshesa nzvimbo kana nezvimwe zvaikosheswa kare. Vamwe vanoti ndo zvautaisa mvura kunaya, vamwe vari kuti ndo zviri kuunza rufu rwawanda. Imi munoti
kana kuri kunaya kwemvura ndinoti matunhu achinja kana kuti ashanduka, nekuti muri kuona nyika dzedu iyi yavari kuti climate change inenge yaafekta nyika yese. Asi kana iri ndufu nezvirwere, panowandawo vanhu panowanda zvirwere, panowanda vanhu panowanda ndufu, sezvo muchizova vanhu vawandisa munyika nendufu dzacho tinodzikarirawo zvekare kuti dzinowanda.
Shoko renyu ramungasiyira mhuri yenyu yemuzumba nevamwewo vese vangadai vakateerera kana kukuonai pane inonguva.
Shoko randingade kupa vana veuzumba nderekuti ngatizvibatei tigochengetedza tsika dzedu. Makomo anoera, nzizi dzinoera, manzvimbo dzinoera, todzichengetedza. Vana vedu titsiure, asi takagaidwa nemutemo kuti mutemo unoti kudii. Ngatidzoreredzei mhuri dzedu dzikure zvakanaka kuitira kuti tsika dzedu nemagariro aramba ari iwayo narini narini. Tinokutendai.
Tinotenda changamire. Manga makateerera kuna Ishe Nyajina vaDouglas Nyajina vedunhu reuzumba muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, murara zvakanaka.
Tochienda kuna Marvelous Mutlanga Nyauye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanga Nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai achange achikwikwidza musarudzo dzegore rino akamirira dunhu reHarare West.
Indonzi fungai Jesse Majome, ndiri kukwikwidza kuti ndive zvakare nhengo yedare reparamende reNational Assembly ndakazvimirira ndega muHarare West constituency.
Muzvare Majome, zvii zvamuri kuvimbisa imi kuti muchapakurira vagari vemuHarare West?
Ndiri kuvatsidzira kuti vakandisarudza zvakare ndidzokere kuva mumiririri wavo. Ndicharamba ndichiita ndichienderera mberi nekunyatsova izwi ravo rechokwadi rinonyatsobva muno muHarare West, rinenge richitora zvinhu zvinobva muno muconstituency kune zvavanonditaurira ivo nezvandinoona nekuti ndiri mugari wemo, ndichizvitura ndichizviisa mudare reparamende kuti mitemo yeyatinoruka imomo neyatinobika inge ichiratidzawo zvido zviri netarisiro dzedu, uyezve kuti chiongorora zvakare kuti ivo president anenge azivepo nemaminista ake vari kuita here zvirongwa zvinotibatsirawo muno muHarare West nekungovamirira mune zvenyika.
Mune hwaro here hwamuchange muchishandisa?
Ndinetizira misoro yenyaya ingati 7 ndakatarisira. Handiba kuti ndinge ndichifunda ndichifambisa kuti zvinhu zvigadzirike kunoko. Zvekutanga ndezvedzidzo yekuti ndirambe ndichivaizwi rinoedza kuti hurumende ibvume igadzirise kuti pava kwezvikoro muno muHarare West, nekuti zvikoro zvakasovakwa nguva yaSmith, hapana zvikoro zvitsva zvakazombovakwa nehurumende. Ndimwe ndese nyaya yehutano yekuti hurumende ida kuti ndisaidzire chaizvo, ndisude kuti hurumende ibvume kuti igadzirise matanho ekugadzirira vechidiki ione kuti nyaya yekupera kwavari kuita upenyu hwavo nehutano hwavo netarisiro yavo nekunwa zvinodhaka zvakasiyana-siyana zvinonzi pachirungu madrugs patorwe matanho, nekuti munyika muno hatina chokwadi zvatiri kumboita nenyaya yedambudziko iro vechidiki kunyanya vari kuita vanganovana bronco kana pamwe mbanje nemamwe zvinodhaka zviri kubva kunze kune dzimwe nyika anonzi manarcotics ema drugs ari hadi atove muno kuti patorwe matanho yekuti vabetsereke, uyezve nenyaya yezveHIV neAIDS kuti mumakliniki edu ekanzuro anga achionekwawo achiva nematest anonzi PCR HIV anga ari pedyo nekuti pari zvino anongowanikwa kutaundi. Tichange tichisunda Harare City Council iite kuti kliniki yekumaobra inge ichikudziridzwa ikwanise kuti vamadzimai kuno vanenge vakazvitakura vasaende kure kure kunana kuwadzana nekwakadaro daro kuti vanosunikwa sunikire muno. Kwozoti nyaya ndingati dzezvivakwa nezvifambiswa, nyaya yeenergy neinfrastructure ndicharamba ndida kuti ndirambe ndichienderera mberi kuti ndipedzise zvandakatanga muparamende ino zvekunyatsokurudzira nekusaidzira chaizvo kuti nesimba kuti gurukota rezvemagetsi vatore matanho ivo kuti zesa ivakiridze matransfoma edu nekuti anogara achingopadzwa nevanhu vambavha dzinenge dzichiba mafuta sekuavhonii svondo vakapera nemumebrain patogarwa masvodo akatowanda pamwe kutopfuura mwedzi vachimirira kuti matransfoma agadzirwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanga Nyauye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika opomera ZANU-PF mhosva yekuchichidzira vanhu kumashonaland West. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevachena kuBorodhel vasati vaita musangano wavo kuRudhaka Stadium kumarondera. Vachamisa vaitawo musangano vati vachaita musangano neElectoral Commission svondo rinouya kugadzirisa makakava aripo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika.